Murwiri wekwa 00 vari wamutungamiri wesangano rehashtag This Constitution Our Constitution muzvare Abigail Mpambi vanoti vari kushushikana nekushomeka kweanhukadzi vakunda mubato reZANU PF. Pama constituency zana nemakumi mapfumbamwe aitwa sarudzo kusvika pari zvino, vanhukadzi gumi nevapfumbamwe ndivo chete vabudirira kuti vazomirira bato iri musarudzo dzenhengo dzeparamende. Zvare Mpambi vanoti izvi zvinodzorera shure kurudziro yekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi mune zvematongerwo enyika.
Nyaya ye50-50 inyaya iri kutaurika kwese kuZANU PF nekumapato anopikisa tigati munyika nese. Kana tazotarisa kuti iyo ZANU PF sebato riri kutonga, zvinhu zvinokanganisa zvikuru nokuti unotarisa kuti kana bato richitonga ririro riri pasi zvakadai tichiri kure kuti tisanganise mashoko edu tichimaisa muzviito. Chandinoda kutenderana chino chokuti madzimai vachiri kuda kuti vavhurirwe nzira, vachiri kuda kuti vapiwe mikana, vachiri kuda kusapotwa kuti gone kusvika ku50-50, asi zvinofanira kutanga kumapato edu.
Munguva pfupi yapfuura, sachigaro weboka remadzimai muMDCT inotungamirwa naNelson Chamisa, amai Linette Karenyi Kore, vakati mubato ravo madzimai anopfuura zvishoma zvikamu 20 kubva muzana ndivo chete vaive varatidza kuda kukwikwidza pazvinzvimbo zvekuva vamiriri veparamende. Vari kuda kuve mumiriri weBulawayo Metropolitan mubato reMDCT yavachamisa pasi pechikamu cheproportional representation, amai Barbara Tanyanyiwa vanoti chimwe chikonzero chikuru chinoita kuti madzimai atadze kupinda muzvinzvimbo zveutungamiri munyaya dzezvematongerwo enyika inyaya yekushaya. Mumwe wemurwiri wekodzero dzemadzimai muzvare Florence Guzha vanotsinira maonero aya.
Tinonyanya kukonzeresa kuti madzimai vasava in those positions. One, it's because vazhinji havana necessary resources anoita kuti vagone kumira in those positions dzinotorwa navarume. Chimwe zvakare, I think chinova chinhu cheintimidation chaiyo chaiyo inokonzeresa vatinoita kuti mudzimai nezvaangori agone kufunga kuti apa handingakwanisi kupapinda. Ende zvondishamisa kuti kana zvinhu zvakadai, the highest law in our country, the constitution section 56, ichitaura kuti tinofanira kunge tine equal representation everywhere, zvinoratidza kuti hatisati tagona kuibata.
Bumbiro remitemo yenyika rine chiga chehuwandu hwevanhukadzi vanofanirwa kuve mumatare eNational Assembly pamwe neSenate. Murongi wemabasa muMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe, muzvare Yvonne Msarurwa vanoti chimwe chikonzero chikuru chinoita kuti vanhukadzi vasawane mukana wekupinda muzvinzvimbo zveutungamiri mune zvematongerwo enyika inyaya yekuti vagara vachitarisirwa pasi munyaya dzeutungamiri.
Vanhu vechirume vanopfunga kuti vakadzi havakwanisi kutungamirira. Ofishi kana makada kuzvicherechedza ndechekuti mukadzi anonge ari mukadzi wemunhu, ari mudzimai mumba, achidawo kuita kana kuti member of parliament. Murume anenge ari member of parliament munhu wekuti anongofokasa nongoti maxen atongomuka achonanga kunelo tsvaga pawa, mukadzi uchamboda kusara pamba uchimbocha mabasa epamba. Saka isusu weare better leaders sevanhu vechikadzi pakuti weare responsible, kuti ndotanga ndatsveramba vangu, ndotanga ndabikira vana vangu, then ndozvinonotsvaga pawa. Zvinoratidza kuti zvoni even pakutungamirira nyika yeZimbabwe vanhukadzi vane mukana wekuti vakwanise kusimudzira nyika.
Mune imwe ongororo yarakaita mumakore mana apfuura, sangano reResearch Advocacy Unit rakaburitsa kuti vamiriri veparamende vechidzimai vaiita basa ravo zviri nani kupfuura vanhurume. Munyori mukuru weNational Association of Non-Governmental Organizations muzvare Tinaye Nutswe vanoti vanoshushikanawo nezvabuda kusvika pari zvino musarudzo dzemapuraimari dzebato reZANU PF. Muzvare Nutswe vanoti zvakakosha kuti masangano anoshanda akazvimirira ega pamwe nehurumende zvishande pamwe chete kuti vanhukadzi vapinde muzvinzvimbo zveutungamiri.
Indikona kuti we still have a long way to go senyika yeZimbabwe. Takabatanawo nemacivic organizations dei agonawo kumira achiitawo more awareness campaigns ekugona kupawo capacity kuvanhu vakugona kuziva kuti mukadzi haangoriwo mumba chete wokubika, asi mukadzi anogonawo kumira achitungamirawo vanhu kana akapiwa mukana wacho. Even government yedu dei agonawo kudzidzisa vana kubva vari vadiki tichigona kubvisa pfungwa yekungoti mukadzi anofanira kunge ari pasi. No, mukadzi anogona kurespekta murume wake tinozvinzwisa ari mumba, but anogonawo kuwanawo nzvimbo yekutungamirawo achionza pundutso musociety yaanokubva.
vachitaura nerimwe bepa nawo munguva pfupi yapfuura sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai nevechidiki amai Priscilla Misaira Wimshonga vakati maitiro emapato ezvematongerwo enyika anoita kuti vanhukadzi vatadze kupinda muzvinzvimbo zveutungamiri. Vakati mhirizhonga, kunyombwa, kushungurudzwa uye kudzvinyirirwa kwevanhukadzi kwakawanda kunoita kuti vasade kupinda muzvinzvimbo zveutungamiri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.